Mumashoko avo ekuvhura musangano uyu, mutungamiriri weZANU PF zvakare vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati ZANU PF inofanira kuramba yakabatana kwete zvekuteerera vanhu vari kutaura zvisina maturo nechinangwa chekuda kusvibisa nyika. Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023, ZANU PF inofanira kuramba ichishanda nevanhu kuti ikunde zvikuru sei mumatunhu yakakundwa musarudzo dza2018.
As we approach the 2023 harmonized elections, our strategies must be precise, succinct and comprehensive. Let us consolidate and maintain the indisputable victory realized in the 2018 elections and win back all the constituencies previously lost, especially those in cities and towns.
Sezvo tave kuenda kusarudzo dza2023, tinofanira kuve nehwaro hwekuti tichengetedze kuwina kwatakaita musarudzo dza2018 uye kuti tikunde mumaconstituencies ese atakaruza zvikuru sei emumadhorobha.
Vati nyika inofanira kudzivirira rusununguko rwayakawana, vashora nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. VaMnangagwa vatenda dunhu remasvingo iro rakaita mhemberero dzeSADC anti-sanction day nemusi wemuvhuro. VaMnangagwa vati zvisinei nezvirango, hurumende yavo iri kuvhura maindastri kumaruwa sezvayakaita kumwenezi uku vakavhura indastri yekubika doro kubva kumapfuura. Vati mukati memasvondo akawanda apfuura vange vari kuvhura maindastri kumaruwa akaita semwenezi nemutoko, vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kuti vekumaruwa vawane mabasa.
So I don't think any district or province uno isina a program which will bring work and technology and innovation in the countryside. We are reversing the trend. Yekuti kana waenda kuchikoro ofunga kunotsvaka basa kutown. Now the trend will be, can I get job Mwenezi? We have doctors there, engineers there, vanogara ikoko.
Musangano wanhasi uri kuzeya magwaro achaturwa pamusangano uyu nemusi wechishanu nemugovera kubhindura. Mangwana Central Committee ichasanganawo muHarare kuti itambire urongwa hwemusangano uchaitwa nechishanu nemugovera. Bato iri riri kuita musangano uyu paine kurwisana kwakanyanya pakati penhengo dzaro. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vati nyaya iyi inogona kuzeyiwa pamusangano sezvo ichikwanisa kukanganisa mabasa ehurumende. Asi vati musangano weAnual People's Conference hausi wekutsvaga vatungamiriri vatsva asi kuti wekuzeya kuti bato rafamba sei uye kuti richafamba sei kusvika gore rinouya.
Donzo remusangano weZANU PF ratiri kuona riri kuitirwa kuMashonaland Central nderekuda kuedza kunanganidza zviri kuitwa nehurumende nedonzo remusangano kuti patinofamba senyika tichibva pari zvino kuenda kuna 2030 tinge tichingotaura nezvekumutsiridzwa kweupfumi. Asi handizvo zvega zvinenge zviripo, nyaya dzedisipline kana kuti ruremekedzo hwehunhu nehumwe mumusangano weZANU PF chinofanira kukove zvekare chinhu chinokurukurwa nezvacho. Nekuti
musangano uyu wechigumi nepfumbamwe uchaitwa pamadande mutande uye kubhindura kuchange kuine nhengo dzepolitbro chete nevamwe vashomanana, kwozotiwo vamwe vese vachapinda mumusangano uyu vari kumatunhu avo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.